Young Deco on the track. It's all about my life, yeah. Tryna keep me down, yeah. Father God, leave me out. When they tryna put me down, I don't wanna go down, save me out. Look at me, I'm still a young. I go down on my knees and I pray. Vision every day, yeah, my cry. I pretend as I can fight. When I'm not fine, I will never join an evil thing. I will never leave your side. Worry that nigga, man, didn't rule me. What I need, I made out. I will be a celebrity, nigga, let's put it out. I got so many enemies, but I will keep it out. Go get the music, pick a musica. I got my nigga, pick a musica, ayy. Pick a musica, ayy. Pick a musica, ayy. All my life, yeah.
Pedza chipinga kutambura, soko dzula ndikuhumbura, mbiluni yanga kugungura, mitodzi yo dala kushulura, chitavula chikupumura, kulila tikoni nopumura, dzindilani ndikukukura, mbilu yanga ikutukura, vakudimbisa vatoda sakuni, chidiviwa iveni nisashuni, vakumbidzelera voima kuruni, ndichitolera marati vavuni, vakudzumba madziko varatuni, kotoda tusonga ndotitikuni, men kolwera vachinga vambuni, ndono vakule vadovona mbuni, kushuma baduri ndivonecheza, tikedzo nacheza vakuditikedza, ndangwe zvikovhara ndikudiringedza, ndidofarirera ndisakulicheza, ndikokombecheza ndisakuzvisedza, kuvhara dzindira ndikupurechedza, ndotemba mudzimu udontsireredza, vabhizi nosanda mashuduka ngedza, life is too hard, dzaramo lakao, ndikomonorodza, huna yaukao, vamwe vanga panda, nne ndinga murau, ndidendostaka, ndipere pao, duva na duva, huna mulal, tilarudonga, tina vural, kosoko penya, tina mutakal, soko pretenda, ndadise mamano, ndalima, ndatava, sive na kanu, ndendishanguni, zvitu zvitoral, ndendishanguni, zvitu zvitoral.
All my life.